manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 10, 2024. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nekorera hunodzikira zvishoma munyika. Apo chirongwa chekuwanisa vanhu nhomba yekudzivirira chirwere ichi chiri kuitwa mumatunhu akasiyana siyana. Vakakwikwidza musarudzo dzeparamende vari pasi pebato reCCC mudunhu raMashonaland East. Vanoti vasiyana nebato iri vachitevera vaNelson Chamisa. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi enhabvu eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nekorera hunoratidza kuti huri kudzikira zvishoma panguva iyo chirongwa chekuwanisa vanhu nhomba yekudzivirira chirwere ichi iri kuitwa matunhu akasiyana siyana munyika. Mashoko akaburiswa nebazi rezveutano mukupera kwezuva nezuro anoratidza kuti vanhu zana nemakumi masere nevasere 188 vakawanikwa vaine chirwere ichi makumi mashanu nevaviri vari mudunhu reMashonaland Central muHarare muine makumi mana nevasere. Gwaro iri rinoti vanhu vana vanofungidzirwa kuti vakaurayiwa nekorera vatatu kuMashonaland Central nemwe chete kumasvingo. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose hwakasvika pazviuru zviviri nemazana mana ane makumi manomwe nevanomwe kana kuti 2477 kuchitiwo uwandu hwevanhu vanozivikanwa kuti vakafa nekorera huchienda pamakumi manomwe nemumwe chete kana kuti 71 asi vanhu vanofungidzirwa kuti vakaurayiwa nechirwere ichi hwakasvika pamazana mana nemakumi mana nevasere kana kuti 448. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Zvinhu zvatinopembedza zvikuru kana uwandu hwevanhu vari kubatwa nekorera huchidzikira uye zvekare kana uwandu hwevanhu vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere chekorera huchidzikirawo zvekare nekuda kwekuti makore ano atiri kurarama emuna 21st century tinenge tisingatombotarisira zvamuchose kuti kune vanhu vangarasikirwe neupenyu nekuda kwechirwere chechinyakare chakaita sekorera. Saka kudzikira kwachiri kuita kune dzimwe nzvimbo zvinhu zvatinokurudzira zvikuru.
Tiri kuona kuti uwandu uhu tichitarisa musi wa8 muHarare wanga wakakwira kusvika pa67 iye zvino hwadzika kuenda kuma48. Tichionawo kuti kuMashonaland Central musi wechina uwandu hwakanga huri 51 hwevanhu vatsva nezuro uwandu hwakasvika pa52. Zvinhu zvamunotaura apa tingati pari kuonekwa here kushanduka kuri kuita kudzikira uyewo matanho ari kutorwawo ekudzivirira korera kune mamwe matunhu.
Zvinogona kunge zvichikonzerwa nezvinhu zvakati wandei. Chekutanga dzimwe nguva tingati vanhu vane dzidziso maringe nekuzvidzivirira kubva kuchirwere chekorera. Chepiriwo zvekare ndechekuti tiri kuona kuti vanhu vaakubayiwa nhomba dzimwe dzenguva nhomba inogona kunge yaakubatsirawo zvekare kudzivirira kana kuderedza vanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Kwouyawo zvekare pamatanho ari kutorwa nehurumende pamwe naiwo makanzuru Tirikuona kuti nzvimbo dzakawanda kuri kucherwawo zviborani, zvinogona kunge zviri kubatsira kuwanisa vanhu mvura yakachena. Kouya iyo nhau yehutsanana, vanhu pachezvavo vanogona kunge vakutya kuti chirwere ichi chinogona kuuraya, nekuda kwekuti vari kuonawo vamwe vangave vavarikidzani kana kuti dzingave hama dziri kurasikirwa neupenyu ichi.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Vakakwikwidza musarudzo dzeparamende mudunhu remashonaland East vari pasi pebato reCitizens Coalition for Change vakasangana pamurehwa nemusi wechina vakabuda nechisungo chekuti vasiya bato reCCC vachitevera vaNelson Chamisa. Vaive nhengo dzebato rinopikisa ava vanoti vatora danho iri mushure mekuona kuti kumhunga hakuna itwa, vachiti mushure mekusiya bato kwavachamisa vakanogara pasi nevanomirira mumatunhu akasiyana-siyana anove 23 emumashonaland East vakawirirana kuti naivo vasiyewo bato reCCC. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mumwe wakabuda muCCC vaKenneth Nyabinde avo vakakwikwidza vakamirira CCC mudunhu remurehwa North.
Ndichokabii vakange miri takasangana nezuro pano pamurehwa tiri maMP ose angakamirira CCC emashonaland East province, tikaita chisungo chekuti isu sevatungamiriri vevanhu vakanga vari maMPs eCCC ose hatina chatichaita chine chekuita nezveCCC. Takazvibvisa pane zvose zviri kuita seCCC tikatevera mutungamiriri wedu vaNelson Chamisa sekutaura kwavakaita vachisiyana neCCC pavakaresaina kune mutungamiriri weCCC. Isu tinobhiliva in his leadership, tinotevera vachamisa semutungamiriri wedu. Saka isu semashonaland East takaita chisungo maMPs ose zvekuti hatisimiri sekuita neCCC.
Chii chakasvitsa kuti munge muchitora danho iri nokuti takanzwawo chikonzero chakapiwa navachamisa vachibuda vakazvibudira mubato iri pachezvavo?
Danho iri ndechekuti isu tinoteera vachamisa semutungamiriri wedu, saka maridi yakapiwa navachamisa ndovatakaongorora tikaona zvakakodzera kuti isu titeere mutungamiriri wedu. Mutungamiriri haana kubuda muCCC nekuda akabuda nezvikonzero zvinobatirawo isu sevatungamiriri. Pati yedu yeCCC yatanga takamira nayo tikaona kuti ipati yakahaidzikwa.
Musati matora danho irori ramakatora rekuti maziviswa kuti mabuda mubato reCCC, makagarawo here pasi nevanhu vamunomirira mumatunhu menyu mukasunga chisungo chimwe chete chekuti mubude mubato iri?
Hongu takagara vadzivakanemini musi yekutanga chaivo vakataura vachamisa kuti vasiyana neCCC havasiyeni chekuita nezveCCC. Takatogara pasi isu semurehwa North kuno, takagara pasi nemutungamiriri wose, makandirazi ose nevanhu vose vakanga vaiteera CCC. Takagara pasi tikaonesana, tikabuda nechisungo ichocho chekuti isusu semurehwa North constituency hatitinini sekuita nechimwe chinonzi CCC. Kubva kuregalia, kubva kumaslogans, kubva kune zvose zvinotekuita nechinonzi CCC, zvinomwa zvinotini zvakaitwa nevatungamiriri vari kumakotinezi ese akasiyana ari muno mumashonaland East.
Vanga vari mumwe wevakabuda mubato reCitizens Coalition for Change mudunhu remashonaland East vaKenneth Mandaza vari parunhare pamurehwa neStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekubvisa makambani 21 kubva pamakambani ehurumende anosungirwa kunge achitanga azivisa veruzhinji kana kuvhenekwa asati atenga zvinhu zvekushandisa vachiaisa pasi pemutemo mutsva wePublic Procurement and Disposal of Public Assets Act richakonzera huori hukuru muhurumende nemunyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi Taboka Ncube weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Zvaitwa nemutungamiriro wenyika nerimwe divi zvinogona kunge zvakanaka pakuti zvinobatsira makambani aya anzi asateedze urongwa hunoitwa kana makambani achitenga zvinhu public procurement. Asi neimwe nzira zvinogona kuvhura goni kuti zvine zvakuendera nekuti makambani aya anenge ari kusarudzwa sei uye ndana nani makambani iwayo. Saka zvinogona kutovhura rimwe goni rinogona kusiya zvinhu zvisina kuita zvakanaka.
Mutemo uyu wakanakira chii? Ungabatsira sei makambani aya?
Mutemo uyu unobatsira pakukurumidza kufambisa zvinhu sezvo makambani acho ari munzvimbo dzakakosha dzezveupfumi. Atingati muchirungu critical areas within the economy. Saka izvozvo zvinogona kubatsira kuti makambani aya agone kutenga zvaanofanira kutenga, agone kuita basa ravo, zvigogonawo kuti zvibatsire mune kupundutsa zveupfumi mukati menyika yeZimbabwe. Asi nyaya yataurwa yeuori iyoyo pane ngozi huru chaiyo chaiyo, nekuti uori yagara iri riri dambudziko riri munyika yeZimbabwe.
Saka kana mutemo wakadai wavapo, zvinorevei zvinoreva here kuti makambani aya hapasisina anogona kumatarisa kuti ari kushanda sei panyaya dzekutengwa kwezvinhu?
Zvinofanira kuitika ndizvozvo kuti panofanira kunge paine vanovatarisa. Asi zvaita uori muZimbabwe ndezvekuti kunyangwe ivo vanenge vanzi vavatarise vacho vanogona kupinda mudande mutande reuori. Saka zvobva zvashaya zvazvabatsira kuti kunyange paine vanotarisa, uori hunogona kungoramba huchingoenderera mberi, nekuda kwekuti naivowo vanotarisa vacho havana vapinda munyaya dzacho dzezveuori.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare muSouth Africa naTabo Kanxube weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yaparura urongwa hwekuferefeta kuona kuti sei imwe ndege yakazvimirira yoga yakaedza kumhara zvechimbi-chimbi mune mumwe mugwagwa wedunhu reFlorida nechishanu yakazodhumirana nemotokari zvakakonzera tsaona yakaipa zvakasiya vanhu vaviri vafa. Bazi reFederal Aviation Administration rakati ndege iyi yerudzi rweBombardier Challenger 600 yaive nevanhu vashanu pakaitika tsaona iyi nenguva dza3:15 masikati. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita romba kana kati nehurukuro naamai Emilda Tsumba vanova ivo munyori wemabhuku uyezve vachishanda nekubatsira madzimai nenyaya dzemudzimba. Ndino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsana nguro kuti chii chakaita kuti mufunge kuti mutange kunyora mabhuku?
Ndinotenda Mavelous waitashako ndaka tanga kunyora mabuku pandaka ishaikirwa nemwana wangu mukomana wechipiri akangorega kumuka rimwe zuwa saka chitiko chakadaro chinobaya moyo ndakanyatsosha kuti ndozvigamuchira sei saka ndakatanga kungonyora zvandaifunga mupfungwa mangu ndichingonyora pamapisi mapepa ndichingonyora kusvikira ndatoona kuti kwengarato ubhuku iri ndikaona zvakare kuti kunyora kunoporesa kunyora kwandaiita ndichidurura mwoyo wangu ndichichema misodzi zvakandibatsira chaizvo bhuku iroro riri kubatsira vanhu vakawanda
bhuku iri rinonzi chii uyezve mwanakomana anga aine makore mangani
mwanakomana anga aine makore 27 bhuku iri nechirungu rinonzi the unexpected rinorondedzera maendero akaita mwana nekugamuchira kwandakazviita nekuzokwanisa kufamba rwendo rwacho rwairwadza
pane mamwe mabhuku amakazonyora here mushure mebhuku iri
pandakatanga kunyora bhuku iroro ndakazozviona kuti kwenga ndakadzakura zvakawanda mandiri plus ndaida kuramba ndichingorapa ndati kunyora kunorapaka saka ndakanyora ndobva ndasvika pabhuku namba 22 makumi mairi nemaviri ndikati iwe kuzvazvatoo zvebasa izvi ndobva ndatounganidza mabhuku acho ese ndobva ndatoaisa inonzi book launch kurakidza vanhu zvananga ndichiita kubvira ipapo handina kuzombomira kunyora izvinoizvi ndikutonyora bhuku namba 47 makumi mana nemanomwe ndora ndikutonyora izvezvi
tinoona kuti muri muno muamerica parizvino pane zvirongwa zvamuchange muri kuita here
kufamba kwakangonaka zvandiri kuno izvi inguva yekumbozvisudurudza ndichingonyora kwatinogara uku ndiri munhu anobatsira vanhu vakawanda vanoda mudzimba vanorwa mudzimba vanoita sei saka kumbosuduruka kudai ndambouyo kuzoona vazvikuru ndichingogara kudzikisa pfungwa kumbozorora chaiko kuzorora kunodiwa nemunhu wese
kana muri kumusha ndeapi mabasa amunenge muri kuita ekubatsirawo madzimai
kazhinji ndinodzidzisa vanhu kunyora mabhuku nekuti munhu wese akatakura zvinhu zvazvisiri zvake zvinofanira kuzikanwa nenyika saka ndinodzidzisa vanhu kunyora mabhuku ndinodzidzisa vanhu kugara mudzimba ndakaroorwa nemurume wangu tane makore makumi mana nematatu gore rino ndere 44 years gore rino saka tinoona kuti takatakura zvakawanda zvinoda kubatsira vechidiki ava vari mudzimba saka kunyanya kana ndiri kumusha uku ndinonga ndakangozadzwa nevanhu vanoda kuya vachibatsirwa mudzimba
vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokubata ipapi
vanondibatsa ndinongowanika panhamba dzangu ndinowanika pafacebook munhu akangoenda pafacebook akanyora kuti email dhatsumba munobva matondibata tobva taakutotaura panhamba dzangu dzefoni dzinonzi plus 263 772 400 517 ndinobatika pawhatsapp ndinobatika paemail ndinobatika palinkedIn ndinobatika ese pamasocial media ndiripo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tichitarisa kusungwa kwakaitwa mhuri dzinodarika mazana matatu muward 24 kuchecheche uchipinge dzichipomerwa mhosva yekuzvigarisa zvisiri pamutemo panzvimbo yehurumende izvi zviri kuitikawo munyika yose vamwe vachibviswa muminda yavanga vagara kwemakore anodarika makumi maviri mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinoshanda nenharaunda replatform for youth and community development vaclaris madhuku
ndinga ngati nemusi wechitatu 7 February vagari vekwa chicheche kunoku vanopfura dzimba tikati mahouseholds 312 vakapihwa tsamba nemapurisa epachisumbanje zvetarapi vachinzi vasungwa nemhosva yekugara vasingafaniri kunge vachigara uye kuvaka vasingafaniri kuvaka panzvimbo yatingati gazetted land izvi zvichitorwa mubumbiro remutemo kana kuti musection inowanikwa kuregional town and country planning act chapter 29.12 ichiverengwa section 24.1 yakatsamirana nesection 24.4 inonzi nemuchirungu unlawful carrying out development by illegally erecting structures on gazetted land.
Saka ivo vari kubviswa panzvimbo ava vari kutambira here kuti vakapara mhosva vamadhuku?
Nyaya yati kurukura nezvai pano hatingati vagari ava vakapara mhosva kana kuti tivatore sekuti macriminals, nekuti nzvimbo yavari kugara iyi iri under headman Mahachi, under chief Musikavanhu, inzvimbo yavagara vachingogara pakuzvarwa kwavo vachiita muonerwa navamwe vachizvarwawo vana vachienderera mberi. Asi chiri kuitika ndechekuti mugore ra1982 hurumende yakambogadzira yavaiti transitional national development plan yekuti nzvimbo iyi ikudzwe kuita dhorobha, asi ichisanganisira mahectares angati 1055 zvichienderana nevision yavanga inayo. Asi pari zvino yakuda kunzi ikure nzvimbo iyo 2203 hectares. Asi kuti zvinge zvichiitika izvi zvine matanha zvinofanira kunge zvichifambiswa. Saka mukuita kwazviri kuita zvipane zvakawanda zviri kufamba zvakanaka munhaurirano, asi vagari ivo vachishandisa mitemo yatiinayo munyika yeCommunal Lands Act inenge ichitaridza kuti kana vachinge vachibhadhara michero kwasabhuku vachigara pavakaratidzwa nasabhuku ndopavanogara, kana vachizvara vana vachienderera vana sevanenge vakanganisa. Saka kunzi vanzi vapara mhosva tinoona sekuti hakusi kufambisa nyaya zvakanaka, sezvo vari kunzi nhasi vari padare, asi hakuna mhosva yatinoona sekuti vanenge vakapara. Inyaya dzinofanira kunge dzichikurukurirwana, dzichitaurirwana kuti vision inenge ine hurumende yofambiswa zvakanaka nemitemo irimo munyika inosanganisa maacts anenge aripo. Tine Rural District Council Act, tine Traditional Leaders Act. Zvikabatanidzwa izvozvo hazvingavapi mhosva. Inyaya dzinofanira kutaurirwana, hadzide mapurisa, hadzide matare.
Tiri kuona kuti dambudziko rekubviswa kwevagari harisi kudunhu reChipinge chete, asi kuti idambudziko rakabata nyika yose. Imiwo zvii zvamuri kuwana mukushanda kwamuri kuitawo nemamwe masangano?
Mukoma Kujonga, patiri kushandawo nemamwe masangano akazvimirira anosanganisa reZimbabwe Lands and Agrarian Network, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Alliance of Community Based Organization. Tiri kuona kuti munyika yeZimbabwe dambudziko riri kunetsa rekuti vanhu vari kubviswa pavari kugara ratekeshera zvakanyanya. Tinoona kuti dzimwe nzvimbo kwana Mutoko kundo zviri kuitika, kuhwange Chegutu, kuchiredzi kwana Chilonga uko kuno kuChipinge, Mwenezi nedzimwe nzvimbo zhinji dzatingati Peri Urban. Muchiona kuti kuna ana Domboshava seke Goromonzi ndo nyaya iri kuitika. Izvi zviri kunyanya kuitika nekutiwo demand yeland yakura zvakanyanya, uyewo vhali iri kupikwa kuland yakwira kupfuura zvayaimboitwa.
Saka chii chiri kuita kuti dambudziko iri risagadziriswa richibva rangopedzwa?
Tingati nyaya idzi dzinge dzichitanga hadzisi kupera. Inyaya yekuti pane kukwikwidzana kuri kuitika pane vaya vatingati ndiwo maland authorities, sekuti tinoziva kuti kana uri kugara mucommunal land unenge uchiti masabhuku tinoti iwo machiefs nana traditional leader vedu vane simba rekuti vanopa munhu pekugara. Asi nesaidi rekoko Rural District Council ine simba rokupa vanhu pekugara, pozoti zveministry of lands inopawo vanhu pekugara ichimirira simba rapresidenti. Saka tiri kuona sekuti kunzvimbo zhinji zvine kuda kuti hazvinonyatso kurongeka kuti ndiye anofanira kunge ane simba iri apa vanenge vachitadzurana. Vazhinji vaakuda kuremekedza simba rapresidenti chete. Saka muri kuona kuti simba rapresidenti iri ndo rinenge richinzi pese panenge pangoita vanhu vaita makwikwi kuti presidenti vati vachishandisirwa simba rinenge risiri ravo, yatingati abusing simba rapresidenti. Saka muri kuona kuti masabhuku pamwe pacho vaakutorerwa simba iri, pamwe pacho RDC yacho malocal authorities akutorerwa simba iri pachingonzi presidenti. Saka vaya vanenge vakwanisa kuti mukutaura kwavo nekuita kwavo vhoti dziri kumirira presidenti ndo vanenge vaakuiswa pamberi. Saka problemu iyoyo haisi kupera nekuda kwekuti pese pakutora dambudziko iri panobva panzi taisa simba rapresidenti. Saka inyaya yatinofungidzira inofanira kutariswa zvechimbi chimbi tichibatanidza esi mapazi anofanira kunge ari kuti ari kuita nezvenyaya yekubviswa kwevagari yatingati land displacement and land disposition.
Vanga vari mukuru wesangano rinoshanda nenharaunda replatform for youth and community development vaClaris Maduku vari parunare kuchipinge nestudio 7 muchirongwa cheupenyu hwedu our lives. Teerere zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Zvikwata zviviri zvenyika dziri mugungano reSADC zvinoti Democratic Republic of Congo neSouth Africa zviri kupinda munhandare yeFelix Yufet Boigny kuIvory Coast manheru ano kurwira menduru yebronze yeAFCON 2023 zvinodzokorora vachifanodziisa nhandare kwakamirirwa mitambo mukuru wefinary pakati peNigeria neIvory Coast mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Je kwata izvi zviri kupinda munhandare na Ten Manheru ano nguva dzimwe chete dzichatambwa finali mangwana zvicherwira chinhano chechitatu uye menduru yebronze yemakundano aya. Vakawanda vanotevera mutambo wenhabvu vanoti mutambo uyu wakaoma kunongedzera anokunda nekuti Bafana Bafana nemasimba boys zvakaenzana pamasimba. Munzira yekusvika pavari apa zvikwata izvi zvakatamba zvinodakadza kusvikira DRC yarohwa neIvory Coast South Africa ichikundwawo neNigeria masemifinari. Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdmire Muimeke vanoti zvingarwadze vakawanda South Africa ikadzokera kumba isina chayakabata nematambiro ayakaita makundano aya.
Vanga vachidavastati saka zvinonge zvakanakawo kuti vakwanisiwe kudzokera kumusha vaatha third position.
Aimbotambira zvikwata zvinoti Motor Action, Blackpool, Lanterns ne munomutapa muZimbabwe akazoenda kuSouth Africa, Germany neVietnam. Alvin Ndunduma anoti akafadzwa nematambiro akaita South Africa makundano aya.
South Africa ikatamba ikaedza ukatamba vangawane strategy yatinoti strategy game plan tisu tinotanga tavakadai tisina nhabvu tinomira takadai tariwana tinoenda nenzira iyi kuti tikwanise kunopinda tichiwana mambure kune opposition.
Mutsigiri wechikwata cheyadha vaSamson Mutukwa vanoti semaonero avo South Africa inokunda nekuti ine vatambi vanoziva kukanda chikumba mambure.
Vakomana veSouth Africa kumberi kwavo uko kuri kuratidza kuti vari kunhingira vari kunanga gedhi zvisingaiti pazuva South Africa inobudirira.
South Africa ine vatambi vakaita saPercy Tau, Evidence Makopa naMihali Mayambela vari kushura mare kumakwikwi aya. Asi murairidzi wemutambo wenhabvu Edmond Tetwa anoti DRC iri kukunda nemhaka yeshungu dzekutariserwa pasi kwavari kuitwa nevakawanda.
Hapana imbosvikawo DRC ichasvika ikoko, saka mutambo uchapera wakati DRC ichahwina ndo maonero andiri kuita.
DRC yacho inotamba yakabatana sechikwata asi ine vamwewo vatambi vanoonekera nezvidavado vakaita saGale Katuka, Gideon Kalulu naChansa Mbemba. Zvikwata zviri izvi zvichatambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni maviri nezviuru makumi mashanu zvemadhora ekuAmerica yekusvika musemifinari. Chikwata chichatora mukombe uyu mangwana pakati peNigeria neIvory Coast chichatambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni manomwe chinokundwa chichiwana mamiriyoni mana emadhora. Nigeria iri kutarisira kutora mukombe uyu kechina, kuchitiwo Ivory Coast ichitarisirawo kusimudza kechitatu. Makundano eAFCON ari kusvika kumagumo mangwana uyezve achadzoka zvekare kwapera makore maviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nekorera unoramba uchidzikira mune mamwe matunhu emunyika panguva yechirongwa chekuwanisa vanhu nhomba yekudzivirira chirwere ichi chiri kupararirawo munyika. Vakakwikwidza musarudzo dzeparamende vari pasi peCCC mudunhu remashonaland East vanoti vasiyana nebato iri vachitevera vachamisa. Anokuoneka ane mufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mwina Praxidus Jeremiah.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Tatele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 10 zibandlela 2024 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
siyasuka sini? Sithembele ukuthi nxa singaphatheka kubusi emthethweni but umthetho yiwesu siphatha ko kunje khathi somama bonke khonapha abanye bale 3 days akulamanzi okugesi akulamanzi okunatha akulakudla.
Sezihlalela evalweni izakhamizi ezihlezi emapulazini esabelweni esingezansi emandebeleni kulandela ukusungulwa kumkhankaso kahulumende wokuqhutshwa elizweni lonke wokususa bonke abazihlalisayo emapulazini la.
Thume ngaba ngunumber 3 DRC4 kwi-South Africa so far. Facebook game ibona idlala ngayo ayi attack kakhulu.
Abalandeli bomdlalo wenguquko bapha imibono yabo phambilini komdlalo ophakathi kwe-South Africa le Democratic Republic of Congo kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ukudinga abazathatha imendulu ye-bronze. Uhlelo lokuthontisela abantu umuthi wokuzivikela isihudo isekholera lokuqhubekela phambili endaweni ezisabalala kakhulu lomkhuhlane ezibizwa ngokuthi ngama-hotspots. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlelo lukahulumende lokuthontisela abantu umuthi wokuzivikela emkhuhlaneni wesihudo esekholera luqhubekela phambili elizweni endaweni ezilenani eliphezulu labantu asebebanjwe yilesi sihudo ezibizwa ngokuthi ngama-hotspots. Lezi ndawo zigoqela iHarare, Kariba, Mberengwa, Mount Darwin, Mbire, Mazowe, Kutu, Mwenezi, Chiredzi, Lezaka. Ngokutshona kwelanga la izolo inani labantu abakade sebehlolwe batholakala bele kholera bebesebefika 2,477. Abanakanelwa ukubana bake babanjwa yiwo sebesedlula 23,597. Kula basindiye kiwo abedlula 22,853. Abanakenelwa ukubana sebebulewe yilo mkhuhlane baphezu kwamakhulu amane 448. Sezihlalela evalweni izakhamizi ezihlezi emapulazini esabelweni esingezansi emandebeleni kulandela ukusungulwa kumkhankaso kahulumende oqhutshwa elizweni lonke wokususa bonke abazihlalisayo emapulazini la. Ngolwesithathu amapholisa abophe izakhamizi zenyandeni ezifika phose 200 zisetheswa umlando wokuzabela umhlabathi okungekho emthethweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ababojiwe laba bagoqela izalukazi lamaxhegu ontangakane labomama bakade belengane ezimunyayo. Omunye walaba betheswa umlando wokuzihlalisa emapulazini okungekho emthethweni ngunkosikazi Sibusisiwe Moyo obotshwe ngolwesithathu othi babotshwe lapho bebizwe emhlanganweni.
Njengami mina kakhulu ngumuntu wamaphilisi ngisuke ngachiya amaphilisi sendetude isonganatha amaphilisi otshengisa ukuthi sukuyibuhwa kwasendibhotile amaphilisi.
Uphinde wathi nxa bengasuswa kulindawo akakwazi ukuthi uyophephelaphi.
Siyasuka sini? Sithembele ukuthi nxa singaphatheka kubusi emthethweni but umthetho yiwesu siphatha ko kunje khathi somama bonke khonapha abanye bale 3 days akulamanzi okugesi akulamanzi okunatha akulakudla.
Umnumzana Edfield Moyo uthi uzalelwe enyandeni njalo wakhulela khona Ngakho ke akula lapha ngaqonda khona xa engasuswa ngamandla kulendawo.
Basuswa ubuhlungu ngoba isikhathi sonke lesi bebuya kubhalisa izinto bebesibhala singabantu abakhona. And thina sangena ekuqaleni sasiphila amakhadi e-counseling. Khathesi amakhadi lawana kwathiwa singasathili. But lamhla unithole ikhadi ngapha kumelele ukuthi ulungisele ukuthi kuthini. Siphindisile kuthiwa mani.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Trolley Mkala. Othu Mhlabathi bawaphiwa iziphathamandla zikarhulumente.
Enyandeni mhla yo-1982 mina besahlala ngaphansi komzali wami uThumsin Mkala lolu Sisibanda. Then from there kuthe ngo-2008 sesike sakhulumisana lo resettlement officer lo councillor uChademan ukuthi besicela ukuthi basinikeze indawo yokuhlala. Basebesiphegela indawo yokuhlala ukuthi okathe silingancengisa la duzane labazali bethu. Thina indawo esikhululele kiyo sikhuliswa ngabazali bethu baze basishiya mina ubaba nomama ushumayele khwapha bangcwashwa khona phana. So lami bengingafisa ukuthi ngaba umuntu ongasuka ngithi ngiyakhela kwenye indawo.
Umnumzana Qiniso Ndlovu ongomunye wabazalelwa enyandeni wakhulela khona uthi yena watshayelwa ihlahla ngemva kokufaka isicelo kusobhuku.
Sengitholile indawo ngaqala lami ukwakha kodwa mina ngangizitshela ukuthi kusemthethweni ngoba ngangifaka kwambani yisandla sikahulumende esingusobhuku ku-grassroots.
Amapholisi elizweni lonke jikelele esebenzelana labogatsha olubona ngomhlabathi basungule umkhankaso wokubopha uzulu ozihlaliswe ungekho emthethweni emaplazini abawubizwa ngokuthi Operation No to Land Barons. Izakhamizi zenyandeni ezifika phosa amakhulu amabili 180 ezibotshwe kusukela ngolwesithathu zizamiswa phambi komthethwandaba ngemva kwamaviki amabili. Ayisizo zodwa izakhamizi zenyandeni ezibotshwe zasiwe emthethwandaba phansi kwalolu hlelo ngoba solusabalele ilizwe lonke okugoqela eMaswingo, Manicaland lezinye. Ingcwethe ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu lezemithetho zelusola kakhulu uhlelo lolu zisithi iningi lalaba bantu lathiwa ngabamhlophe abaxotshwa emapulazini la njalo abanye babo bavelwele umhlabathi ngabezombusazwe bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Lezi ngcwethi zikhuthaza uhulumende ukuthi abadingele ezinye indawo zokuya kwakhela khona kulokhu baxotshela iganga. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda Albert Mube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela napa wafo wembula
Gugama.
Okwa manje ke wathi sizwe ukuthi uSithandekile Mhlanga weStudio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane lentuthuko yabesifazane. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula udaba lokuhlaliswa kutsha kwabantu abathengisayo ukwenzela ukuthi besebenze ngokusemthethweni. Sixoxa lo councillor Ntombizodwa Khumalo kaward 23 eNkulumane, yena ongumgcini sihlalo wecommittee ebona ngezempilakahle eye Health and Housing Committee, osichathisela ngenyathelo abalithetheyo.
Ukususwa kwabathengisayo ezindaweni ezingekho emthethweni kuzasincedisa kakhulu njengedolobhela koBulawayo ukwehlisa ukumemetheka komkhuhlane wekholera. Lokhu kuzakwenza okokuqala ukubana silandele imithetho yedolobho esithi ngama-bylaws ukuthi uyakuvunyelwa ukuthi umuntu ahlale nje mahlayana ayithengisa ikakhulu ukudla. Njalo thi lokudla okuvele kungavunyelwa ukuthengiswa ezisaladeni, ukudla okunjengenyama elabantu asebethengisa inyama ezisaladeni kulabantu abosayo. Lokhu kuzakwenza ukubana balandele lokho okuyikho abanikwa ama-license ukubana bakuthengise, abathengisa izithelo, abathengisa ama-vegetables. Njalo lezo zindawo zizabe zibesenelisa ukuthi bathole amanzi ogeza izandla ngezikhathi ezifaneleyo inqobe kambokudla lezambuzi. Njalo bathale ukuthi bathengisele endaweni elezambuzi. Njalo njengedolobho lakoBulawayo-ke kulamanyathelo athathayo ukuthi kwenze imikhankaso yokufundisa abathengisayo labo bonke abahlali bokuBulawayo ngokuvakela umkhuhlane wekholera. Kulula-ke ukubana bathole izixwayiso ebebezele bezithona bezithola edolobho lakoBulawayo ezinjengokuthi bageze izandla nxa bephuma izambuzi kakhulu, ngoba kungagezi izandla lokho abantu bebamba ukudla bephuma izambuzi. Nabantu abaningi abathengisayo nabantu kuma na kanzi kwetele pula kwa vila ezinda ino chini dogodla kwa wabazela kuhutini na wato ngasi la bache nisayo esibazi ya hivwa kalisi ya shuka la pana bache nisayo la pana kuza kufisa inani logo menitia kumkutwa na ikole
wino kuza kukoga ngalesi skati siya wano kutila nga wantu wepiwi nda uzo kuteng sela kwa veloke kulo kukogo zela njalo skuluma nje wekufele kukogo zela kuna pana kufaifave kuza inzuanu kuti uonku mtu alandelu mteto wabanya siya wazo kuti waza amba bai tengisa la ngabe ngalamfu
iye kuza tatu kama nyatele wana iye mtu tengisele nda wana hasiye apio esiti ufai iye wana wakulu mteto mwabasiru hilo wabada kukaisana wabada kukulumisana abanda kabachina ini abatinyo anga kutu ilinezwa ilinelele mundi uonku mtu sesa zilapa kufamilie kon so kuza venja wana 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 apio iye wana basawulele ukukale mteto ukuti mtile nda wana wana hasiye deva chile nda wana kuti wila sako nyeleza wila sako mashayani labo labo vanda venja ukunjale kaza kusawulisha imtawule ukuti vanda sako nyeleza mashayani nyeleza 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 ukuti zewe kotini ama venda kaza vese kotini mwase kule mchove sivila konapo abandewe kwela konapo izimoto kuza vese njiliti labo kako nangzele ukuti ipizi yesi yabo kiza vese nda weni ena vandu ukuti abasezi laba lezi laba ndivisea ezinda wenezi laba
ikansili yona ke siyabona abanye besithi iyehluleka ukwethulela abantu imfanelo zayo ngokupheleleyo okunjengokubuthwa kwezibi lokuthi kube lamanzi enele
ziyavuthwa lezimoto ama-community trucks ahaywa i-council ancedisana le moto zethu lezi ama-compactors esijwayele ukuthi izimoto zamamabhimu ukubana zivuthe izibi kodwa-ke kusuke sekungathi izibi kazivuthwa ngoba zihambelwa ngabantu abaningi kakhulu abantu asebethengisela edolobheni ukwedlula laba abantu ebesikhangelele izibi ukuzivutha izolo njalo abantu bebethengisa emini ekuseni bachayise ngezikhathi zokuchayisa kathesi abantu bathengisa emini basethengise njalo ubusuku bonke so kwenza sengathi kuyasikhulela-ke ukuthi izibi komunye umuntu ofika edolobheni ekuseni ilanga liphuma lofika ebusuku usuke sekungathi kakuthanyelwa izibi kazivuthwa amadamage amanzi aphansi kakhulu esokwazi kwabangela ukuthi ibe lezikhathi ezithile singelamanzi one hundred and twenty hours singelamanzi njengedolobhe
leyo bekuyingxoxo lo Councilor Ntombi Zodwa Khumalo ka Ward 23 enkulumane kobulawayo yena ongumgcini sihlalo wecommittee ebona ngezempila kahle eye Health and Housing Committee. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Phuma enkundleni usithandekile udedela kuChris Gandhi yena-ke osethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lingalitshona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomnumzana Dumisane Ncube omela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kugatsha lukahulumende oluphathelane lezamabhizimusi amancane okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
ngiyabonga baba Gandhi lami ngiyabonga ukuthi ungamukela ehlelweni lwakho
siyabona ukubana abayakhala abanye abaphila ngokuthengisa abathi bona imbadalo le okuthiwa bayibhadale nxa befuna ukuyathengisela egodini i-$90 iningi kakhulu lina litheni ngale imbadalo
sile mzamo esilokhu sisayenza ukuthi sikhulumisane lo-contractor le-council ngendlela abantu ababaphathe ngayo we had our last meeting sile-contractor lapho esasi propose thina ukuthi abantu babhadale i-$30 yena esithi abantu bangabhadala $50 wase sithi usa consulta ama principals ethu abuye back ubaba uChabalala kodwa to our surprise kuthe sokubuya without consultation yethu sokubuya sokusiba i-$90 ngikhuluma nje ngingakhuluma lo mayor ngambhuka ukuthi kumele sibe lomhlangano sizame ukuthi sibonisane ukuthi indaba leyi singayiphatha njani ngoba sibona ngani iyabulala abantu kulokuthi incedisa abantu
siyabona ukubana umanispala usevumile ukuthi abantu bathengise bese endaweni le kade kuthiwa basuke ku 5 Avenue. Ungasiyele ukuthi kwenzakalani njalo lina njengabaphila ngokuthengisa libuthatha njani lolu daba?
Sibonge kakhulu ukuthi umasipala sicinise sivumelana after long struggle. Into desa singayilungisa nje kudala kungakawonakali abantu bangagcwala idorobho lonke, kodwa ngendaba zokuthi sasidoniselana especially the previous council yokuthi yayisithi yona kayifuni bantu ezindaweni zona lezana, owagcina kudala ukuthi saba lempikisano enkulu yokuthi abantu bagcina sebethenga sebegcwalisa sebegcwala istreet bengabhadali lutho. Kodwa ngemva kwe-engagement siyabonga ubaba uDube njengo-town clerk wakobulawayo, sibonga ubaba uColtart njengo-mayor wakobulawayo ukuthi sikhulumiseni. Saye safika endabeni yokuthi kungcono ukuthi konkona silungise uBulawayo ngokuthi kube nesanithi abantu bakwanise ukuthi bathengise. So ngikhuluma nje izolo bengilo mhlangano nabantu bonke abathengisayo edorobheni lakobulawayo ukuthi sizame ukulungisa uBulawayo.
Manje ubona ungani kuzaba lula yini ukuthi kusetshenzwe kungela kugxabana ngendaba yokubana kulabanye abebandla elibusayo njalo lokunye okunjalo okuzenzwa okade kusenzakala, kuzalunga yini khona pha?
Kuyalunga baba Gandhi, ngoba sivumeleni sivumeleni singabahlali bakobulawayo. Ngithemba wonke umuntu ule sense of ownership engathi ngesilungu ukuthi konkona wonke umuntu ubona kuqakathekile, sesibone sonke ngendlela efana nayo ukuthi uBulawayo kumele alungiswe. So ngaleso sizathu ngeportfolio yami leyi engiyo as the advisor on the on SMEs engu advisory council, I meeting CCD consulta abantu bonke who are stakeholders, sasabonisana safika esimeni sokuthi madoda silungise uBulawayo sindawonye. Ngithanda ukubonga abakhokheli bonke amabandla ukuthi konkona sikhulume ulimi olulodwa, lanxa abantu becabangela ukuthi engce njengebandla elibusayo kalisoze likuvume khona. Kodwa ngiyabonga especially ubaba uJabulani Sibanda ngemva kweconsultation yakhe ne-team yakhe ukuthi siphume lento eyodwa yokuthi sibumbe uBulawayo abe nguBulawayo wethu, ayikhona ukuthi abe nguBulawayo esimbulalayo.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngivalelisa abalaleli ngithi balaleli laba bethengisela ku 5 Avenue, so lalineduze liregister amabizo enu ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abantu bonke singabathini, singabancedisa njani. Kuzasincedisa khona ukuthi nxa uthengisela ku 5 Avenue uma uthengisela edorobheni phakathi, so kwisikhathi sokuthi sikline idorobho, so singakathi sithumele kumbe kubuye abantu bomthetho, so ndele duze sibonisane nini ukuthi singancedisana njani. Ngiyabonga baba Gandhi ukuthi ungcuse ehlelweni lakho. Ngiyabonga balaleli.
Lo-ke bekungumnumzana Dumisani Ncube omela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kugatsha lukahulumende olubona ngezamabhizimusi asathuthukayo. Uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilade.
UZulu uveza ukukhathazeka ngohlonzi lwemihloliso yeZimbabwe. Abazali sebebalekisa abantwana ekubhaleni imihloliso yeZimsek, bekhetha ukuthi bebhale eyeCambridge. Abathi ipha abantwana isithupha sika-A-level esamukele kangcono emakolitshini. Imbono ngalolu daba yehlukene. Abanye besithi iZimsek ilokhe ithembekile njalo ihlonitshwa emhlabeni jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba indawo zika form 5 ezikolweni ezizimele zodwa ama private schools zikhanya zisipha indawo kulabo ababhala imihloliso eCambridge. Kodwa iningi lezinye izikolo bezithatha abafundi ababhale iZimsek, zisipha abantwana ithuba lokukhetha ukubhala iZimsek kumbe iCambridge kusibanga seka A level. Abafundi abaku form 5 baqala izifundo mhla ka 5 ngenyanga kaNhlolanja. Umnumzana Mthandazo Nkosi, umzali womfundi olobe eCambridge, uthi bakhangelele ukuba umntwana uza kuyafunda phandle kwelizwe ekolitshini ngokunjalo eCambridge babona izamupha amathuba aphezulu ukuba athole indawo euniversity.
Sabona ukuthi hayi izinsekigcwele ngokuthi bezo sokuzwakala ukuthi hayi amaphepha selekile yeso laloko kwenzakalezo iCambridge ayilako khona lokho asozuze ukuthi amaphepha lekile njalo sasikhangela ama opportunities ukuthi umntwana ekwanise la ukuthi engabe lama limitations.
Umnumzana Ethel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi iCambridge ilembali enhle ekulotshweni kwemihloliso. Ungeke wezwa izehlakalo zokutholakala kwemihloliso phambilini kosuku lokubhala.
Cambridge University endala siseve iminyaka eminingi kungela history of failure, history of leaking.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS, umnumzana Themba kuye moyo, uthi imihloliso eyezimseki ayisela hlonzi ngoba sokulezehlakalo zokuba abanye abafundi bazithola bele mpumelo yemihloliso abangazange bawubhale kanye lokutholakala komhloliso usuku lungakafiki.
ICambridge ayilambali yokuvuza kwamaphepha. Izimseki selokhu abakhona elizweni minyaka yonke kulamaphepha avuzayo.
Kolunye uhlangothi, uDokotela Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, uthi isithupha sezimseki silohlonzi siyananzelelwa ngamanye amazwe.
ICampus siyalolonga ubungcitshi bokumaneja ama-examination. Yesula izimseki. Yikho lapho sithola khona ukuthi kwesinye isikhathi izimseki ilokukiliza kumanagement of its examination. Sithi thina izimseki yebo kambe ingcono nxa kubhadalwa exam fees ezimseka. Kanti ke iCambridge hayi iyatshona esikhwameni.
Isikhulumeli seZimbabwe Schools Examination Council izimseki, uNkosikazi Nicolette Moyo Dlamini, ukhuluma ngamanyathela abawafakileyo ukuze kuthuthukise uhlonzi lwemihloliso yabo, egcizelela ukuba impumela yemihloliso yabo iyathathwa ngamazwe onke.
Abafundi ababhale imihloliso ngaphansi kwezimseke nelisa ukuba bathole indawo kwamanye amazwe besebenzisa ama-certificates awezimseke. Izimseke iyarecognizwa emazweni wonke.
Umnumzana Nkosana Dube ofundisa i-journalism and media studies eNUST uhlaziya uhlonzi lwesimo semfundo eZimbabwe.
2023 izimseki celebrator i-29%. Bathumbuzo kumele sizibuze wona ukuthi kwenzakalani ngenye le percentage eseleyo. Sikhuluma ngeabout 71% kwenzakalani ngalabo bantwana.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuba uhlangothi lwezimseki lulandela zonke iziqondiso ezikhangela ngokuqhutshwa kokulotshwa kwemihloliso okwezinga elihlonitshwa ngamazwe womhlaba. Uphe isibonelo seSwaziland athi isitshengise isifiso sokuba abafundi balelo lizwe babhale imihloliso eyezimseki. Wengeze ngokuba ukufakwa kwekhala sekuphathise ukuthi abafundi bengahlolwa ngokubhala umvimvinya kuphela kodwa baphiwe ithuba lokubonakalisa ukukhalipha kwabo ngokwenza imisebenzi yezandla. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela imibono yabalandeli bomdlalo wenguqu phambilini omdlalo omkhulu phakathi kweSouth Africa leDemocratic Republic of Congo kumncintiswano weAfrica Cup of Nations.
Iqembu leSouth Africa lizadibana leDemocratic Republic of Congo namhla ebusuku kudingwa iqembu elizaphutsha lihlezi endaweni yesithathu kumncintiswano weAfrica Cup of Nations onaofika emaphethelweni kusasa. Umncintiswano wenkezo weAFCON lonyaka ukhutshelwa kwele Ivory Coast olandela iligi yeSouth Africa. UThabo Ncube uthi iqembu leBafana Bafana linganqoba nxa abagadli balo bengasebenzisa amathuba abawatholayo.
iSouth Africa ingathatha unumber 3 ngisho ukuba igame le edlileyo bake bazama ukuthi kube kore babe la machances amaningi kakhulu ukuthi late place ngazama ukuthi belungisise amachances abo esihle.
Ubedlalela iqembu leToronto kusigaba seBulawayo Province Division 2 nyakenye uRainsdorf uthi imbekwa yiyo ezahlukanisa iSouth Africa leDRC.
Itike lalizahamba ku-extra time yoma penalties. Yivina midfielder eSouth Africa yabi-recover yaba defender. So ikho kuzakwenza bewakhosi
kakhulu. indimbe South Africa ukran ke Canada soze yadlala namhlanje ngoba watshengiswa ikhasi elibomvu emdlalweni wabo leNigeria. Njalo umdlali weqembu leEast Rovers ompilo enhle Ndlovu uthi lokhu sekungalisebenzela iqembu leDemocratic Republic of Congo.
Yeah, number 3 yawu number 0 na South African defense nganyaleka
odlalela iqembu leBulawayo City. Untando yenkosi Dube laye uthi iqembu leDemocratic Republic of Congo lizaphusha lisendaweni yesithathu.
Timu engaba ngunumber 3 DRC because South Africa so far type of game ibona idlala ngayo ayi attack kakhulu.
Umdlalo odlala kule Botswana uThabiso Ndlela uthi iqembu leSouth Africa kumele linqobe ngoba limele wonke amazwe aseningizimu yezwekazi laseAfrica.
Kumele siliprezente lathi njengoba siyayilandela njengoba makhelwane least ngaphume ngunumber 3 yabangcono lathi singaba yethu.
Amaqembu asemhlubulweni wangezansi yezwekazi leAfrica athi leSouth Africa leDemocratic Republic of Congo adibana ngehola lechumi namhla ebusuku. Ikanti umdlalo wokugcina kulomncintiswano oza kuba phakathi kwe-Ivory Coast leNigeria kusasa ebusuku ngehola lechumi. Iqembu leNigeria likhangelele ukuthola inkezo ye-AFCON okwesine kuthi le-Ivory Coast lona likhangelele ukuthola inkezo le okwesithathu nxa linganqoba. Yimele sibe 7 kuBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculo womdumo kaMasikandi unqame bomvu. Yena ke osanda kwethula isingulo yakhe elesihloko esithi bayokhuluma bethule. Igama lakhe lokuzalwa nguOnismo Golide Chuma njalo ucula ekwele South Africa. Nangwe ixoxa lo ntungamile inkomo weStudio 7.
Sanibona bafowethu nadadewethu emsakazo namkholo ngabe bomvu kamzelekazi kamashobana ushoboshobo lonkangoyise umashobana. Hhayi sengihambile impela emculweni ongutho kotshengine albhamu ethi bazali bami, bese kuba khona i-albhamu ethi kunamanga sangoma, kube khona i-EP ethi eshovisho lesho isiyikhothaka engixoxise yangixoxisa iy'ndondo, bese kuba nale EP engiyirekhodile la ngikhiphe khona ilondo njana i-single track lena ethi bayokhuluma bathole.
Ukhuluma ngani kulingo?
Thine okufanele sikhulumele abomakoti bethu, abo aunti ihlobo eyiningi suka kungabathanda umakoti. So mina ke njengendoda enobuhlakani ngasemedaya ake ngibakhuzeke bonke abangabathanda umakoti bethu bakhuze ngengoma.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi
bafowethu nani bodadewethu, ngidlulisa amazwi amakhulu okubonga kini nonke eningesekayo nanonke eningivotelayo usukini ama-awards nje kungenxa yenu. Kile ngibonge kibo bonke engisebenze nabo kule EP engizoyidedela nje ngeyi-6 ka-Epreli. Ngibonga umshini waseshowe uyeni producer ubhuti uThembelani Nxumalo phansi kwanongoma ubhuti unxele phansi ebhulo bonke ubhuti uNkunze Bomvu kine ngibonge ubonge wakaphakathi ungakhohlwaka ubhuti uVideo uphoka Ndukwana e-Eastern Cape. Ngiyabonga kakhulu bafowethu.
Ngilethemba lokuba lukholisile umculo omdumo kaMasikandi esuphiwe ngunqame bomvu. singeke ehlukanisihlo. What is sesifike emaphetheleni yohlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo ngupracticus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.